Yebo, 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 Zimbabwe muhle, mthokazi omuhle, muri eZimbabwe, ndinomgamtshela imtshongo tshelu, tshebe tshidiki, uhlelo The Connection, lilami uMike Hove. Kwazwe, 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 muri eZimbabwe, ndinomgamtshela imtshongo tshelu, tshebe tshidiki, tshe The Connection, chandinokupakurai, nemswe tshipiri, choga, choga. Nasi, Zimbabwe muhle, lamhlanje, welcome, 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 Zimbabwe muhle, to Studio 7's very own youth program, that targets tackling anything and everything youth related. We're coming to you live from Voice of America, and today is Tuesday, the 20th of August, 2019. I'm your host, Mike Orbe. Once again, muri eZimbabwe, ndinomgamtshela imtshongo tshelu, tshebe tshidiki, uhlelo The Connection, with your boy Big Mike, aka Mike Hove. Nasi imtshongo lamhlanje kuhlelo. Tonight on The Connection, we continue a discussion that we kicked off last week on the protests that are being organized by the MDC, led by Advocate Nelson Chamisa. Now, Zimbabwe muhle, thus far, these protests have been very unsuccessful. Sibone ukuthi, thus far, there have been 3 scheduled protests, none of them successful. Eharare, mhlaka 16, unsuccessful. Gontuthu zathunqa, Bulawayo, izolo, unsuccessful. And Gweru was scheduled next, njalo, unsuccessful. These protests have been blocked by the Zimbabwe Republic Police, EZRP, as a result of a prohibition order. Now, this is what led to the cancellation of these protests. In Bulawayo, njalo eHarare, njalo eGweru. However, eHarare, in the country's capital, we still saw a couple of people injured and a couple of people taking a beating from the police. As for Bulawayo, izolo, we saw the city begugcwele amaphoyisa ndawo zonke, pese pamnochouka babangozara amapurisa. The same applies to Gweru thus far. Throughout this entire time, we've also seen activists such as Pride Mkhono being arrested. We've seen politicians such as Honorable Thabisa Khumalo being arrested. Njalo sesibone abantu abasakhulayo, young politicians such as Mnumzana Blessing Kanotunga and Masiza Ndlovu abducted and tortured. This is by people that they believe ukuthi laba ama state security agents. Before we delve deeper into tonight's program, Thokazi Omuhle, Zimbabwe Omuhle, let's take a look as these young gentlemen give us an account ukuthi kahle kahle what exactly happened to them when they were abducted and tortured. Let's take a look.
Mshono ngenda rara wakasiko mutamukadzi wangu mutamukadzi wangu chekutanga wakandibvunza kuti ndizvo identify ndikava identify wachindibvunza wakati iwewe ndiwe tichapesera muno mufakosika mufakosi maita mbiri yekuorganiza zvinhu chii chamuri mupiwa nachamisa ndikati munorevei zvikanzi hausi kuda kutaura ndisati ndadaro andanga mumotokari pana anga ari mumotokari wakabuda abva aende kuti bhawande dredhe kaiyanaiuoa wauya vanditora pakanga paine extrail yered yanga ine number plate yanga isina number plate kumashure yakamira pagedhi pangu vakapakata futi what they did to me one akabata futi aindisandudzira kuti ninjari panapa aindisandudza nefuti pinda motokari ndobva ndapinda motokari the 3 of them vakagara neri kumashure the 4th one akagara kwanga kuenda driver immediately papa vakandibva vanipa command zvikanzi dzikisa musoro wako pasi ndichinodzitaura ina vandarohwa nejira but since it was that time motokari but raioneka kagreen color jira iroro ndichinzi ndikuenda kumarimba police station ofishini ndandaadmita kuti kana paine zvandakanganisa zviri kunze kwemutemo they were supposed to kuti vadendese kumapurisa but chandairoverwa shoko ravainyaya yekutaura nderekuti maudzwa kunzi chiise pachiyapesenzi nachamisa chamisa ari kukutaurai kuti kudii munofunga kuti munobvisa munangagwa munofunga munobvisa ed manje tinoda kuzviona iwewe pakupapera tiri kunokurai kana chamisa achizotonga achakutonga asiwanenge wanguva
izolo around past 10 ecountry park lapo engisara khona kuthutsha amadoda angabona abefika 10 afika akhabisa ibhale telombobho ama-AK-47 namapistol bafika bathi kimi lala phansi bangibopha ngelembu amehlo bathatha ifoni yami bathatha le foni kankosikazi wami then after that ngibone semphakathi kwemota ukuthi bamphakamise njani angibonanga imota ya endithwalileyo angizange ngiyibone bengiphakathi kwemota ngilele ngikhangele phansi. Imota yahamba i-distance engeke ngisho njengoba nakade ngilele ngikhangele phansi. Wafika esikhathini sokuthi ngayizwa ukuthi imota leyi isihamba ku-dust road. Then abantu labana bafika bangikhipha emoteni. So ngithe nginanzelela ngabona ukuthi imota zakhona bezintathu. After that laba bantu baqalisa ukungibuza imibuzo. Bengathi nje bakhuluma ngemthwakazi oqala ukumbuza bekhuluma isiNdebela. Esithi ye kathi wayelizonda imthwakazi. Ngoba thina singabe imthwakazi. Wayelifaka amashoni akobulawayo. After that basebengena ke phezu kodaba ukuthi amarongeshini enu siyawazi. So laba esikufunayo ukuthi wena usitshele iqiniso. Ngoba ungasitshela amanga siza kubulala. Lina mhla ka-16 umhlangano la wenzela ngaphi? Mina ngathi hayi mhla ka-16 anzange ibe nomhlangano engawenzayo. Baqala ukundinda bebembopha izandla bezibophe ngemuva konke lenyawo ngikhangele phansi.
Alright, Zimbabwe Muhle, that was a Blessing Kanutunga and Masiza Ndlovu, both young politicians who are with the MDC. Human rights violations in Zimbabwe, ilo lutabo dukone kutwini lamhlanje, ndiyo nyaya tukukurukura mochirongwa. If you're looking to join us tonight on The Connection Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related in Zimbabwe, lingas kuma ikwengwe ni gunombole ziti +12026192077. Ndiyo namba ya mokwalisa undifondra live pamepo. Asi, mokwalisa tunyora jekare, tamba zenyu pa WhatsApp, pa namba zenoti +12024650318. Ngapinda njalo ku WhatsApp, sikona +12024650318. We're broadcasting live on radio on 909 medium wave frequency, sikona njalo ku 4930, njalo ku 15460 kilohertz go short wave. However, Zimbabwe Moshe, for our internet fanatics, siyasakaza live on our three web pages, www.voashana.com, sikonanjalo ku www.voazimbabwe.com, tirukutefenyura zvakare pa www.voandebele.com. And for our Facebook fanatics, ngiyabona ngempela ukuthi abantu sebeqala ukungena kuhlelo mapinda no wandu wenyu tinotenda zvikuru. For our Facebook fanatics, we're broadcasting live on our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, njalo ku VOA Ndebele. Saka musakanga nokushare chirongwa. Muchisa mahats kana mchiterra zvakanaka chirongwa, uyezve muchisa namba kana mchida kupinda muchirongwa. Ngatisangane ipanda papa chirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo The Connection with your boy Mike Ove.
Heita, hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Ove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +12024650318. To converse with me, ngawufuna ukukhuluma lami, kana uchawura neni. Follow me on Twitter and Instagram. The username is @BigMike3. BigMyke3.
@BigMike3 is the username ku Twitter njalo ku Instagram. Kodwa mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle msambanye uko ku Twitter neku Instagram. For the next hour ndiripana papa ma page edu matatu pa Facebook pa VOA Shona, VOA Studio 7 uyezwe pa VOA Ndebele. So sikhona lapha, bhalani imibono yenu, bhalani imilayezelo yenu. Once again Zimbabwe omuhle ndinomgamchira imchirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything related. So Zimbabwe Muhle, soon after the incident that happened in Mhlaka 16 on Esihlanu last week, the United Nations addressed the situation in Zimbabwe. Bekhangela udaba lwemalungelo abantu, nyaya yema human rights mu Zimbabwe. Let's take a look at Mr. Rupert Colvert of the UN. Let's hear ukuthi yena, what did he have to say last week?
On Zimbabwe, it's a fast-changing situation. I understand today's planned protests have just been called off. Following a High Court decision earlier this morning upholding a government ban on the demonstrations that was announced yesterday. However, with opposition demonstrations still likely to take place in Zimbabwe in the near future, we urge the government to find ways to continuously engage with the population about their legitimate grievances on the economic situation and to stop cracking down on peaceful protesters. If such demonstrations go ahead, we urge the security forces and protesters to ensure they proceed calmly and without any violence. We're deeply concerned by the socio-economic crisis that continues to unfold in Zimbabwe. While acknowledging efforts made by the government, the international community and the UN in Zimbabwe to mitigate the effects of the crisis and reform process, the dire economic situation is now impacting negatively on the realization of economic and social rights of millions of Zimbabweans. Long-term neglect and structural deficiencies have contributed to hyperinflation, resulting in soaring prices for fuel, food, transport, and health services, which is having a dramatic impact on the population and particularly on marginalized working-class people. The fact that key commodities and services have become less affordable for poor families means there is an increasing need for strong social protection measures. And around 5 million Zimbabweans, or one-third of the total population of some 16 million, are now estimated to be in need of humanitarian aid. That's a huge proportion. Ahead of today's planned protest, which has now been called off at the last minute, there were worrying reports of threats against citizens who wish to exercise their right to express their opinions of the economic situation via peaceful protests, with allegations of increased surveillance of and threats against civil society organizations by state agents.
All right, Zimbabwe Mushe, that was Mnumzana Rupert Colville of the United Nations. +12024650318 is the number to text go WhatsApp. Nga ofisi ungena kuhlelo kana mchilo pina mchirongwa. Asi, mkwane sauti fonera jekare live pamepo pana papa chirongwa chedu. Cheve chidiki. +12026192077. Nyaye, yatru bata nasi mchirongwa. Nyaye yema human rights munyika. So last week takaona zvinhu zvakawanda zvichiitika uko kuHarare vanhu vachiita zvekupondwa vachiita zvekurohwa nemapurisa abantu bebhaxabulwa ngamapurisa. Hai, sithe hai namhlanje kuhlelo labasakhulayo njengoba it was young people who were being beaten by amapurisa sibone ukuqhayathekile ukuthi siluthinte udaba lolu kuhlelo lwethu labasakhulayo. So let's head over to our panelists ethu Zimbabwe Muhle. Let me head over to my first guest joining me live ecingweni from ngale eZimbabwe nguThobekihle Mathimbe. Mzwale Thobekihle, zviri kufamba here sisi? Thobekihle.
Hello.
Hey, welcome. Nechirongwa chedu chechidiki.
Andizi ka tinatenda.
Aiwa tukufara kuva nemi nhasi muchirongwa. Ngati vaitato nyatso zeyanya iri muchirongwa nasisi. Totangira pane zvakaitika nemusi wechishanu last week uko kuHarare. We saw police bebhaxabula vachinyatsorova vanhu zvechokwadi. You guys as an organization, you are with the Zimbabwe Human Rights NGO Forum. How did you guys process what happened last week Friday?
Zvakaoma kwatiri chaizvo nekuti tirikutarisira kuti vanhu vange vari vanhu vanotendirwa kuti vaite vaenjoy ma rights avo and tichitarisira right yekudemonstrator iri mom section 59 of the constitution, even right here with assembly, irimo section 58 here constitution. So taita isira kuti at least kana mtemo iripo kana kuti mapurisa kana achiita o exercise right yavo futi irimo constitution yekuti vachengetedze security yevanhu vano exercise o zviri pamtemo zvisingaiti zvisingakonzeri kukuvara mumwiri yevanhu. So here it not a serious bodily injury or even death. So tichiona kuti isusu itakataisa even mutemo tichaisa posa ino my regulations as well section 29 kuti tichinovanga kuti nemapurisa mapurisa hapango kukoza serious bodily injury or death. So zvinhu zvakanga zviri zvinhu zvakanga zvichinoita fani nekuona vanhu vachiitwa madragnet atoti madragnet arrest vanhu vachikumbiwa vachisungwa nevanenge vari innocent vanenge vari mu crowd imomomo vanenge vasinawo zvavaita zvakaipa. So isusu ndiva nema human rights concern yetu ndiye kuona kuti ma rights anenge akachengetedzeka vanhu vachikwanisa kuita enjoying their rights.
Now, Tobegile, let's go to the actual protest, to the actual incident. On Thursday, we heard Assistant Commissioner Paul Nyati Wachita, we're issuing a prohibition order. Don't go protesting at Harare. But still, abantu baze bapuma ngobunengi bawo, and they went to go protest. Now, of course, you know, I've spoken to different people. They've argued that, you know, the force that was used was very unnecessary. It was too much. Mm-hmm. However, in the first instance, the police had already warned people saying, don't do it, because if you do it, you have to face the wrath of the law of the land. As a human rights organization, how do you guys take those words?
Well, as a human rights organization, when we are looking at using the provisions of the law, we look at the letter of the law. When we're looking at even the wording of Section 29 of OSA, it talks about even when people find themselves, you know, gathering, even if we are to even call it an unlawful gathering and people are gathering, the law still, you know, prescribes what should be done in that instance by the police themselves. The police must still work within the confines of the law. They should be able to, you know, to use, even if they are going to employ the use of force, that force should actually be proportionate to the object of the dispersal. Mm-hmm. They cannot just kana vachichengetedza nyararo vochengetedza nyararo zvakanaka asi vachengetedza kodzero dzevanhu vanenge vachiita ma protest to make sure kuti ma weapons avanoshandisa haasi kukoza serious bodily injury or death. So tichitaita ma proclamation eku declare zvinhu zviri over masimba avo zvinenge zvinoti neta isusu se organization. Toonekwa isusu tichiita call on even ma security agents kuti aiwa ishandisai masimba ame makapiwa ne constitution. Constitution inokupai masimba ekuprotect the security, but constitution inokupai kuti mushande within even constitution. Mm-hmm. Tocha kurova vanhu arbitrary arrest zvinhu zvisingatenderwi even ne constitution, zvisina tsigiro ye constitution. Saka zvinhu zvese zvinoitika zvinofanirwa kuitika nenzira yakanaka, nzira ine gwara remutemo mukuru wenyika.
Okay, Tobe, ngicelubambe kancane. Can you just hold on the line hoti ngithathe mlaleli nithole mthelele, and then I'll come back to you in 1 second, angithi? Right, Zimbabwe muhle, liyamuzwa nangu unkosazana Thobelihle. Thobekile Mathimbe. Kodwa hoti ngiqale ngithathe umlaleli nithole mthelele, and I'll go back to unkosazana. Kola mthereri ndimi wekutanga abva kupinda muchirongwa ngoqalayo namhlanje kuhlelo ari pachirongwa ari parinhare nde
makadii ndiari tenda
mushe ndiani ari kupinda muchirongwa nhasi
ndiri Kendo
mati ndiani
Rutendo yes.
Mukoma Rutendo zviri kufamba here saka ndimi kamukoma muri kupinda muchirongwa tiudzeiwo maonerenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura nhasi muchirongwa
zvichitevera zvakaitika musi wechishanu vairipota ivo kuti musi wechipiri musi wa13 kwakaonekwa mota dzaifamba dzisina manumber plate dzichitsirwa magrenade stones nemahurricane ekutaridza kuti zvombo. But to my own surprise, havana kubata mota idzo dzekuti vavhuzurudze kuti zvii zvamuri kuita. Saka on the other side, zvinotaridza kuti mapurisa, masoja, vadare vese kumahaikoti nekumalokoti uko vari kushandisiwa nebato rezanupf vachiita zvisiri pamutemo. Zviri kuda kuzama kungovhiringidza zvinenge zvichirongwa nevamwe. Saka tinenge tichitarisirawo kuti kana tichichema ngatinzwike zvichemo zvedu. Izvo zviri kutaura chokwadi, hama dzevanhu vezanupf nehama dzevanhu vemdc nehama dzevanhu vemapato wose dziri kuninga sveshe nemuromo nara nekukwira kuri kuita zvinhu nara nemugarira vakaita munyika Saka kuti vanoda kusara vachigara vogai here kana zviri izvo dhanga vaunganidza hama dzavo neshamwari dzavo dzine vachidyira vechivasapota izvozvi kuti kuti hakune rimwe divi riri kuguta hari vamwe rimwedivi richipane zvara nekuti kuvhura kana ichinaya mumwaka wayo hainai nyika yose rimwe divi rinogutwa rimwe divi rinofane zvara ndatenda havo.
Zvino musati maenda mukoma rutendo ndachida kuziva kuti imi pache zvenyu muri kukurudzira here vanhu kuti vaendere mberi nechirongwa vachiratidzira?
Chingangoita kuti tisazokurudzira kwato yekutotya nyange tichida hedu nemhaka yekuti ropa riri kudoka rakawanda kana takuti tiratidzire havazorimwe nekutowedzera mutemo vanenge vane nekutowedzera mutemo webato vachiisa kumitemo yenyika.
Aiwa takunzwai mukoma rutendo, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa handiti. Right, zuluka ndaba liya muzwa nangu mnumzana urutendo uyangena kuhlelo uthi hayi into yokuqala, one thing he really highlighted is ukuthi people are suffering elizweni akula ndaba ukuthi nguwe bandla lipi. Abe ZANU bayakhala, abe MTC bayakhala, abe MTCT bayakhala, wonke umuntu elizweni uyakhala. Ngiphinde ngambuza udaba lokuthi yena ubona ngani kumele abantu baqhubekele phambili ngohlelo lokuyotshengisela. Wathi hayi abantu abaningi bakhanya ngani bayasaba, they are fearing ngenxa yokuthi sebelahlekelwe elizweni. A lot of people have lost, you know, impilo, abantu have lost the property ngezinto ezishiyeneyo. Kodwa ngiyeza ukuthi ngilomlaleli ndikunzwa into nemthereri. I have another call ecingweni, let me go to my second caller and hear ukuthi ngibani okhona kuhlelo. Khola khola mthereri, usungenele kuhlelo mapinda mchirongwa chedu cheve chidiki ari parunhare ndiyani.
Osecingweni uSteli Moyo.
Moyo moyo, unjani bhuti wami?
Hayi ngiyaphila baba, kunjani nawe baba?
Hayi mina ngiphilile moyo, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi nami ngijabulile nokuthi namhlanje ngizela ngamukela shwakade ngangiloke ngizama baba.
Ah nanti thuba moyo, nanti thuba. Usiphuma ngaphi?
Ngiphuma ngise Elwagwelo esikombingo.
Oh Elwagwelo, hayi sikuzwile baba. So awusitshele ke moyo ukuthi yini umbono wakho ngodaba olukhona ekhodweni namhlanje.
Hey madoda, isimo sinzima, isimo sibuhlungu. Sikhathazekile kakhulu 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 ukuthi nxa la madoda esithi bona isimo sizaba ngcono, thina ubungcono bangkhona kade sathenjisa ubungcono, kodwa ubungcono bangkhona kasihlangane nabo.
Kodwa nangu umphathi ntambo uMinister Mthuli Ncube uthi hayi kuzaba kuhlungu before kuba kamnandi, before abantu baqala ukukholisa, kuthiwa ama-policies that have been set up by uhulumende bona they are going to have a pinch, kuzaba kuhlungu kancane before izinto ziba mnandi.
Ye ngiyakuzwa shuwa, ngiyakuzwa mnumzana, kodwa sesiye sikhathi eside sithengiswa ize neze, kusesenogono. Kwakukhulunywa same language, kathesi futhi kukhulunywa same language, sizwa ubuhlungu kakhulu ngoba okubonwa ngabanye abanye kabakuboni yikho kudisa kakhulu kakhulu ubuhlungu. And sithola amagabha avuzayo, abantu bakakulaluthi abaludlala, into zikhwelile azithengeki. So ngiyamangala ukuthi kathesi bakhuluma ngokuthi bona bethi bona ukutshengisela kuyabe bekusephula ilungelo labanye abantu. Laba abathengiselayo ke elabo ilungelo kati yethulwa yini? Yikho lapho kulombuzo wami khona ukuthi laba ke abakhalayo bona elabo ilungelo nxa bevinjwa ukuthi bengakhali, elabo ilungelo bona aliyephulwa yini? Kati okwenza ukuthi bona kube yibo abathi kona besitshela abanye okokwenza, sokumele silandele khona lokho nanxa kukubi sokumele silandele. Eyi madoda, impilo inzima shuwa, sithwele nzima nebantwana ezikolo eschool fees asabhadaleki. Akunzima, kunzima baba.
Kodwa moyo, uhulumende yena uthi hayi akafuni ukuthi abantu bayotshengisela ngenxa yokuthi they don't want ukuthi kube lobudlwangudlwangu, abantu babhaxabulwe ngamaphoyisa, abantu baze bayenze i-violence, ubudlwangudlwangu elizweni. So bona bathi they've looked at the past protests. Sibone ngomnyaka odlule ngempela lapho kwakule protest yahlanganiswa yinhlanganiso ye-ZCTU. There was a lot of violence. So yena uhulumende uthi asifuni ukuthi kube lo msindo elizweni, asifuni ukuthi kube le violence.
Yeah, that is the corner, umsindo, as you tave the governor's well, umsindo, gaupomus. What Anna, he can say the corner, Roboti, Katesi, Aguna moon to over Ezo, which was I in Susindo. If you try it, peaceful demonstration, what Sonke, the season, Nigel, which women would be that, here Kuruma. Sonke, which that is. This is an act which I see a train, I could be another full of state. Who could see ten which I, if you know, I could cook a penny with Missy Mono. My city when I wanna buy a lady to go to the book. So, Mati, so we will look over with Chunya, Unga, Taipi, over this little sleep, because I would have my name, I'm not take classes, and I say, I show now look at 2 years. We have, I was looking at this, look at this, Linde.
Umbuzo wamogcina moyo bese siqhubekela phambili lohlelo ubona ngani abe MTC kumele baqhubekele phambili ngohlelo lolo kuyotshengisela
mina baba ngombono wami ngabe kuthiwa ikhulumeni ibivuma ukuthi athi abantu be MTC bekhulume ngelizwi lokuthi labo bakhala mina bengisisa ukuthi ngabe baqhubekela phambili beka nabo izikhalazo zabo kuze phela kulungisiswe lapho kabe kumoshakale khona pho nxa kungafuneki ukuthi kona kulungisiswe lapho kumoshakala khona ukuthi livele bona ngokuyala kwabo kabafuni nakho ukuzwa ukuthi kulungisiswe ukuthi bona bayakholisa ngale mpilo abantu abayiyo yona lokhu kuhlengisa khona lokhu ukuthi hayi bona bayakholisa njalo nxa uhlezi kuhle phela baba okubi komunye ngeke ukubone wena nxa uvele uzidlalele kuhle kwakho uyabumhleka kuphela so bona bayahleka so kathesa sikuthi bayaliswa yikwini bayaliswe nje ukuthi khona bangahleka kuhle ukuthi ha sibakhawulisile sibakhawulisile kodwa aba isono sona lesi
hayi siyakuzwa moyo ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo bhuti
eyi thokoze kakhulu ntokoze kakhulu ngicela libe lingifonela njalo njalo nje ngiyahalela ukungena enhleleni nje ezithile nami ngiyahalela kakhulu ngiyangazama ngakhonsistantela ithuba edlule ukuba ngucouncilor under MDC Alliance.
Don't worry mnumzana, next week sizakudinga njalo angithi.
Hayi ngiyabonga baba.
Right, muri eZimbabwe mabva kunzwa kuna vamoyo umo chizvaro chekuZimbabwe nayo ari kupopota semaondro ava rutendo vambopindawo muchirongwa vachiti zvina zvina kumira mushe munyika. But let me go back to Tobekile because Moyo brought up a lot of very important points that I think are super important that we need her to address. Tobekile, are you still on the line?
I'm there.
Right. Now, you started off something. You talked about PASA. It seems as though the implementation, well, the law itself, the way that the police used it, a lot of people feel as though yes, it was used with the argument of defending people's rights, but other people are turning around and looking at it and saying, what about my constitutional right to go protest peacefully? So which law trumps which?
Okay, I'll explain it in this way.
Mm-hmm.
One of the first founding values of Zimbabwe, which is in the constitution, states that one of the key principles is that the constitution itself is supreme.
Mm-hmm.
So supremacy of the constitution. Saka mtemo mkuru watinifangwa kutiedze, the constitution. Section 44 of the constitution is clear kuti state nemunhu wese any agent of the state anifangwa kurespecta nekuremekedza nekuprotekta nekupromota constitution. Saka tinoona isusu kuti ma limitations anoya nepost. PASA ino tora limit kodzero yevanhu yekuprotesta yoti vanhu kana vachida kodzero iyoyo ngava apply ngava wane vachikumbira mvumo yekudaro zviri zvinhu zvinoita kuti vanhu vacho vari kukumbirwa futi voita ivo mapurisa ende tikatarisa I'll just give you a brief background August 1 incidents zema incidents akaitika vanhu vakakuvara pakazouya Motlanthe Commission. Tutarisa even January 14 to 5 February pakaita mamwe maprotest ambotaurwa one of the speakers. Tinoona kuti pakaita injuries akawanda kune vanhu, pakafa vanhu, zviri zvinhu zvakakonzerwa nema security agents. So you find that at the end of the day, kana vanhu vachinokumbira kodzero yekuti vakwanise kuprotesta kumapurisa, mari iyovhe futi mapurisa acho ari kunzi ndiwo ari kukuwadza vanhu. Zvinonetsa manje kuti vanhu vachazopiwa here mvumo yekuti vaite chii, vaite exercise marights avo. Todzokera isusu muconstitution, constitution inopa vanhu kodzero yekuita sei, yekuprotesta peacefully. Saka vanhu vokumbira here kodzero yavakapiwa neconstitution? Kana vakumbira futi vonyimwa. Zviri zvinhu zvinotishungurudza seorganization, zviri zvinhu zvinoshungurudza zve zvizvarwa zveZimbabwe.
So Thobekile, explain something to me. I understand that POSA was declared unconstitutional sometime last year. How is it that the police then can go ahead and use it legally?
Well, the POSA was not entirely like declared could be either unconstitutional. Pane section yakanongwa ikanzi atigona kuti a blanket ban yekubhana maprotest.
Okay.
That kind of thing. But nyaya iripo ndeyekuti ndoo mutemo uchiripo, uripo uri kurarama, hauna kuripiliwa, wakazvimirira, uripo uri kushandawo. Saka ndoo uri kurilaiwa nawo nemasecurity nemapurisa kuti kumeka sure kuti vari kumaintaina peace and order muZimbabwe. And at the same time ndoo mutemo zvekare wavari kushandisa zvekare kulimita even kodzero dzevanhu dzekuita maprotest. So pane nyaya iripo zvakare irimo muconstitution yekuti pane nyaya inofanirwa kuitwa iri inonzi balancing, yekuti abalance marights. Because mapurisa anenge achitiwo isusu tiri kuchengetedza vasiri kudoo kuti associate nechi neprotest. But mapurisa anofanirwa kuchengetedzawo zvekare even ivo vanhu vacho vari kuitawo chi maprotest.
Now, it seems as though POSA right now is kind of, like you said, going through amending, and it's coming back as MOPA. Imi se vanhu vanorora kodzero dzevanhu, as a human rights organization, how are you embracing this? Muri kuzvitambira zvakanaka?
Well, isusu maonero edu ndeyekuti MOPA yacho nayo iri kuuyawo, but tiri kungoenderera mberi nezvinhu zvimwe chete izvozvo zviri kuunza ma restrictions are a bit repressive pakodzero dzevanhu, because maprovisions achona haasi kunyanyochinja, zviri radical. Zviri kuramba zvingoripo zvinhu zvekuti kana vanhu vachida kuita maprotest ngavatange vakumbira. Isusoti but ka iye anenge achiti kwanzi aiwa kucha pamwe protest haigoni kuzova peaceful, ndiye anofanirwa kuaplya kuti let we protest haisi kuziva peaceful. Ko uyo ari kuinjoya yake kodzero yake iri muconstitution, anofanirwei kuti achienda pamberi achinokumbira kodzero yake? Zvakafanana nekodzero yekufema chaiyo, ukaenda uchinokumbira ndiri kukumbirawo kufema. Hazviitikonakona nyaya yacho. Ndo pane konseni yedu yekuti tinoda kuti kana tichiva nemutemo uchauya, ngauyewo uchitarisawo kuti pave nebalancing effect yekuti ehe peace and order tinoida, nekuti tinoda kuti muve nerunyararo munyika, ichokwadi. Uyezve tinoda kuti vanhu vanakirwewo nekuinjoya kodzero dzavo dziri imo muconstitution. Yatiri kuti isusu ndo iri supreme, yatiri kuti isusu ndo yakakosha, ndiyo mutemo mukuru wemuZimbabwe.
Alright, rega ndikubatei muromo Sisi, nditore muteereri, and then I'll come back to you and it. Right, ngiyezwa kuti ngilo munye umlaleli ongenayo kuhlelo, ndirikunzwa kuti ndine umwe muteereri ari kupinda muchirongwa. Ngatinzwe kuti ndiani aripo pari nhare. Kola muteereri, usungenele kuhlelo, mapinda muchirongwa chedu cheve chidiki. Ngubani ukonekite mweni?
Hello, Shepard.
Shepard, unjani buti?
Sikhona kunjani
ba? Hai, sikhona, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyathokoza kakhulu, ninjani ba?
Hayi, ngiphilile. Nani utabo? Angizwanga ba?
Ngithi ninjani khona ngapha?
Hayi, thina siphilile. Ngilethemba lokuthi la uphilile.
Hayi, ngiphilile sana.
Usungenele kuhlelo baba, awungitshela umbono wakho.
Inkinga yilolo ludubo lolo olwasekhaya lolo soluhluphile lolo.
Qhubeka Shepherd,
siyabuzwa. Singakubikela kubani kakhulu? Ngoba yabona mina ngimbuzo ukuthi uhulumende wangeniswa ngabantu. Yena mayethiwa ngena anti ukuthi wangeniswa ngabantu. Why ezomisha abantu amalungelo abo? Ngoba yena umuntu maye wathandwa ngabantu, wafaka ngabantu. And then abantu makunenkinga sebethi sihlangane nazo, sebefuna ukuthi bamkhumbe ukuthi hayi, thina sinenkinga lapha nalapha. Yena esisebenzisa uswazi olubuhlungu kangaka.
kodwa Shepherd yena uhulumende uthi hayi asifuni ukuthi nina abantu abazobetshengisela liyenze ubudlwangudla kube le violence njalo asifuni ukuthi abanye amalungelo abanye abantu aphule
bathi yabona ukuthi into ekhona kathi sokungudlwangudlwangu but sikhipha umongameli lo owasukileyo manje lo kwaba nodlwangudlwangu amapolisa ayikhona amasosha ayikhona and then abantu bamenyezela ukuthi bafuna ukwenza a peaceful demonstration like what they did ngesikhathi leso bekhipha lo mongameli ophumileyo so inkinga ibikuphi amapolisa akhona abe khona ayibona laba abafuna ukwenza udlwangudlwangu yiwa banjani ababophayo unlike ukuthi bona bahle bavimbe bathi akukho into enjalo bona babe babona yini kukhona abantu babe bayenza umsindo yini before uhlelo lwakhona lungakaqali lolwe-demonstration
hayi siyakuzwa
bona sebegijimele phambi kwabantu bani ukuthi abantu bazenze udlwangudlwangu hayi abantu bafuna ukutshengisela ngoba bane-1 2 3 into ezibahluphayo kanti bona ngabe baqale babona ukuthi abantu bareyetha njani anti and then aniba ngumsebenzi omkhulisa ngokulokuza ngokugcina ukuthula but inkinga esiyibonileyo thina amapolisa yiwo acine eseshana nabantu eqetha abantu idorobha ehlala ingesenamuntu so which means ngubani ophule amalungelo abantu osenze udlame ngubani osenze udlame andiyo amapolisa osenze udlame ngabantu
hayi siyakuzwa but Shepherd isikhathi yiso sisileyo ngumangoyi kodwa ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo come back same time same place next week angithi but
hayi ngiyabonga kakhulu
right muri yezimbabwe mabva kunziwa kuna vashepherd muomuteerera rupinda muchirongwa ari kubata nyaya iyoyo yemahuman rights munyika pachirongwa pari zvino tina muzvare tovekile matimbe sheis part of the zimbabwe human rights ngo forum kodwa zimbabwe muhle this notion what happened over the ngolwesihlanu eharare njalo what happened yesterday kobulawayo has created a reaction from the international community we've seen our organizations such as the United Nations earlier on you saw them bona labo they touched on what happened sibone amazwe achiyeneyo America ambassador Brian Nichols lie he also issued a statement njalo he also met up with a lot of people who are victims of the abductions. So, as we move forward, let us go to an interview that I did with Alex Noyes. He is the political scientist of an organization called the RAND Corporation, Lapa Welemeleka, whereby he explains, ukuthi international community, bona, how are they taking in everything that's happening in Zimbabwe? Let's take a look.
So, Alex, we're here with you today to talk about the situation in Zimbabwe. You were recently in Zimbabwe. And over the past couple of days, a lot of things have happened. We saw the MDC trying to move to lead a protest in Harare that was blocked. They tried again in Bulawayo, that was blocked. They tried again in Gweru, which is supposed to happen tomorrow. That too has been blocked. The protest itself was supposed to be people coming to the streets to express how they feel. What was your reaction when you were in Zimbabwe?
Yeah, thanks, Mike. It's great to be back. Always good to be on your show. So I was there for about 2 weeks, back last week, and it's pretty bleak. It's pretty bleak. So it's bad. I think the biggest surprise, you know, I've been studying Zimbabwe and going to Zimbabwe for over a decade now, and my biggest surprise this time around was just the sheer difficulty in logistics of getting around, getting bread, getting fuel, getting cash. Mm-hmm. You know, I showed up and I tried to get bond notes. I went to the bank and tried to transfer, change my USD. They had no ATMs working, no cash. The only way I could get it was on the black market. Mm-hmm. You know, there's been some effort on the economic side to do some of the reforms that they've talked about. Mm-hmm. But I think, you know, it's a bit of a charade, especially on the political side. You know, I was there last year for the election, and there was always this sense, and ZANU-PF and President Mnangagwa even owned this, that it was sort of a foreign policy exercise. The election and these reforms were for international consumption. And so you keep seeing the party line talking about open for business, new dispensation. but how can you have a new dispensation when security forces are on the streets, when you're banning protests using POSA, you know, repressive
but
legislation.
While we're still talking about that, with that idea, according to Assistant Commissioner Ponyasi and the government themselves, Zimbabwe has a history. If you look at the protests that happened last year, if you look at the protests that happened after the elections, they turned out to be violent. So for them, they felt as though implementing and using this was to prevent that violence. because it has the potential of becoming violent.
Yeah, I think it's a convenient excuse. I'm not convinced that these or other protests were actually going to be violent. And they, you know, these arms caches they talked about, I'm sure that's just a pretext to crack down on the opposition and dissent.
When Minister Ntuli Ncube came into office, he said that all the measures we're putting in are going to pinch before it gets better. As the international community, how are you guys taking this in? How, do you feel as though they're actually putting in the right measures, and are they trying enough to ensure that Zimbabweans have a better future?
Yeah, it's a great question. It's a great question. I wanted to go in with an open mind and assess conditions on the ground. And I came away without much positivity on that front. I think, you know, when you talk to folks, has anything changed? Average folks in the streets say absolutely not.
Some feel as though what is happening right now is an infringement on their human rights, but government is turning around and saying, whoa, we're trying to protect your human rights because we don't want things to be destroyed. As the internet, we've seen the international community come out in arms saying, whoa, we're dead set against the violence that happened in Harare and forwards. They've urged government to respect people's human rights. How are you guys taking in, especially the incident that happened on Friday?
Yeah, it's more of the same, right? I mean, you talked about protecting people's lives and property, but I mean, the commission after the post-election violence said, you know, massive disproportionate use of force. Mm-hmm. So sure, maybe some people were burning cars and throwing rocks, but then you have some people come in and shoot people in the back with AK-47s. Mm-hmm. I mean, come on. Mm-hmm. So I think it's more of the same. It's a pretext to crack down. There might be some concerns, but there are better ways to do this. And if you're talking about a new dispensation, a new democracy, you got to open yourself up to these.
All right, Zimbabwe Moshe, that was Alex Noyes. He is a political scientist for the RAND Corporation. Now, he was here in the studios earlier on. I would have loved to have him live on air, but unfortunately, he had other commitments. So I thought, hey, let's see in the interview and give it to Abala a little bit to let's see how they take it in. What does Zimbabwe Moshe? That's not the full interview. We're going to be uploading the full interviews on our three Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele, Njalogu, VOA Studio 7. So let me go back to my guest, Uthobekile. Let's wrap up with her and move over to my second guest that's coming in. Umnumzana uCharles Nyoni, yena olwela ilungelo loluntu elizweni. Uthobekile, are you still on the line, sis?
Yes, I am.
Right. Now, since we get maphethule nohlelo, we're coming towards the end of our program. So I want to hear more from you as a human rights lawyer. Now, how do we move forward from here forth to ensure that human rights are respected in the country? We're seeing people all over the world, different organizations all over the world, are all urging government to start respecting human rights in the country.
All right. First of all, I'll just say, yeah, I do. As an organization, you know, we actually commend and are grateful for even the echoing of the same things that we believe in as an organization, you know, the United Nations Office of the High Commissioner that put a call on government to actually respect people's right to even demonstrate, even the U.S. Embassy. We are fully appreciative of such calls which are towards upholding of human rights in Zimbabwe, as well as we look at upholding even the values that are in our constitution. So going forward, I'll say that we, as an organization, we continue to call even on the government to also put in place those mechanisms that will ensure that even the security agents will uphold human rights, will uphold people's rights even to demonstrate, to assembly. We also comment even with respect to Section 210 of the Constitution, which states that the there should be an act that is going to provide for a mechanism, a complaint mechanism, to allow citizens to even complain against the conduct of security agents. So we continue to call on the government to make sure that that act is actually put in place to come up with that complaint mechanism to allow for investigations of any violations, and to also allow for remedies to human rights violations with respect to state security agents. We also call even on the government to also ratify the Convention Against Torture, so that at least we have, once we ratify it, we domesticate it into our law, and we have, regulations that are going to make sure that they criminalize any act of torture against the civilian population.
All right, Sobekile, thank you so much. Nekupinda mchirongo chedu chevechidiki. I look forward to having you back on the program soon.
All right, then. Thank you very much.
Tinatienda. I watu tenda yumi. Na ngusisi utovegile Matimbe. Yena, she's with the organization Zimbabwe Human Rights NGO Forum. Right, nzuluga ndaba sikumegele pambili ilo shelo lukone. Kutuini, so kusele 15 minutes kushelo letu labasa kulayo. Let me go to my second guest, umnumzana u Charles Nyoni. Yena, ngumuntu olwela ilo lumyelo loluntu e Zimbabwe. Nyoni, nya wamgele kushelo putunyan.
Ngiyabonga kakhulu ngokuma mikela linjani balaleli.
Hayi ngilethemba lokuthi abalaleli bayaphila, mina ngiphilile, wena unjani futhi?
Hayi mina ngiphilile ngapha ngase Harare njengoba ngasila lami ekuchayweni ngamabathumi stiki lapha.
So Nyoni nantu dwaba olukhona egudwini buti. Monday sibone amaphoyisa bebhaxabula abantu bebashaya ngempela kule video eyasecirculator kulomunye ugogo ngempela. Hayi simbonile ugogo eshawa abantu baze bathi ha. No man, this is not right. Kodwa bona amaphoyisa njalo uhulumende bathi hayi sinitshelile phela Thursday night ngolwesine sathi hayi lingaphumi liyotshengisela ngenxa yokuthi hayi kule prohibition order asifuni ukuthi kube lomsindo kube lomdlwangudlwangu kube le violence. So wena njengomunye ongumuntu olwela ilungelo loluntu elizweni ukuthathe kanjani lokho?
Ya into ebuhlungu kakhulu ngase sibona abadala bethu omama labo gogo sebechawa njengamapolisa ngendlela ehlukumezayo kangaka nje. Kodwa nje lokhu kusegcekeni njalo kusitshengisa nje ukuthi uhulumende lo yena nje ngachiyanga ubuntu bakhe ovele ayewenza umgabi esakhona obokuhlukumeza uZulu njalo lokuchaya uZulu, ngoba isizathu sokuthi bechaye uZulu sibe vele singekho. Lesizathu sokuchaya ogogo vele sasingekho nje, kodwa sibabonile nje phambili kwamakhamera bezimisele ukuchaya abantu njalo lokuhlukumeza uZulu.
So Nyoni, tell me something, Numzana. You are one of people that you're an activist in the country. We've seen ukuthi sekule trend la ukuthi when people protest abantu bayashaywa babhaxabulwa, people are injured, property is broken. So is it still worth it ukuthi abantu baphume ngobunengi babo bachino ratizira migwago?
Yes, it's pretty much worth it because if you look at the numbers that were on the street, there wasn't a lot of people that came out on that particular day. Had we flooded the streets like we did in 2017 November, I tell you and I bet my life and my career as an activist that the police were not going to be able to contend the march or to beat anyone because the numbers will be overwhelming. Our only challenge and problem is when we have these marches, it's only a few courageous individuals that come out, which then exposes them to the brutal reaction from the system.
Mm-hmm. So now, as we move forward, we've seen uhulumende, he's blocked. I'm a protest. So nina njengabantu abalwela ilungelo loluntu, how do you plan on moving forward? Ukuze litshengise uZulu ukuthi hayi thina ngempela asithabanga, we're not happy with the situation in the country.
We have two options. Sile ndlela ezimbili esizilandelayo. One is the legal route and the other one is to say the blocking of these marches is on its own illegal. So we will not adhere to an illegal law that tries to legalize something which is not legal in the first place. So we will take up this matter at the Supreme Court and even up to the Constitutional Court if need be, and push along those lines, as well as we won't stop getting on the streets and demonstrating because the court has ruled. If they want to arrest us, then they will arrest everyone who come on the streets.
Mm-hmm. So, but besides that, besides the protest, because if anything, it seems as though there's an effect on the ordinary person in the streets. Ugogo loya had nothing to do with it. Was it go to anguye ngempela wabhaxabulwa? What were the people were pushing for a protest? Bona abasashawa. So, seeing as though the effect of the protest seems to be hitting the ordinary person the most, how do you then move forward, ensuring ukuthi the ordinary person is not affected as much or is not the one taking the biggest heat?
it's a sad thing that Ugogo became a casualty of this fiasco, and I feel very sorry for her. I've even visited her to see how she's doing at the hospital. It's not a good thing, and we don't like such things to happen. But we cannot stop fighting this battle and fighting this war because certain people are going to get hurt or certain individuals are going to get in the crossfires. Every battle has its own problems and advantages and disadvantages, and casualties will always be there. Even if you are at your own home, for example, a very good example is Ukomrade Tatenda Mumbearara, who was actually taken from his own home in his own bed and beaten and had an arm and a leg broken. Well, he wasn't part of the demo. He wasn't anywhere near the demo, but he was beaten at home. So if something like this is happening on a day-to-day basis, well, we can't avoid it.
Zvino vanyo nechimbondiudzaiwo imi muri kurwira kodzero dzevanhu munyika, muri kuti aiwa vanhu ngavaendere mberi nechirongwa ichi chekunoratidzira. Vanhu vazhinji vari kuratidzira nekuti vari kuchema chema vachiti munyika hamuna mabasa. Munyika hakuna magets, mari haisi kubatika, hakuna mvura, zvinhu zvakawanda zviri kungonetsa munyika. Asi takanzwa minister Mthuli Ncube vachiti haumana zvinhu zvichambotinetsei zvisati zvanaka. Madii kungomira mambopa uhurumende mukana kuti vamboshanda zvakanaka? Tionewo kuti zvinhu zvinobudirira.
VaMthuli Ncube zvavanotaura ndio zvainzi navamugabe zviroto zviroto, because havazivi zvavanotaura uyezve havararame upenyu hwatinorarama isu sevana veZimbabwe. VaMthuli Ncube vanongowawata vachingovukura vasina zvavanotaura zvishinu. Kana vachiti tishingirire zvinhu zvichanaka, vari kutaura kuti kusafa kwatiri kuita pari zvino is nothing here, because isusu right now tiri kutosafa as it is. Saka munhu akauya akatiti hanzi shingirirai pakusafa kwamuri kuti anenge achida kuedza kureva kuti kudii, kuti it's actually going to get worse than it already is.
Asi,
we cannot stand or agree to something like that.
Asi iyo hurumende iri kuti iri kutora matanho ekuzvigadzirisa zvese, chionai manje maane currency yenyu.
Matano aya vakabvirira kumataura kubva gore rapera vachiti tiri kutora matano, tiri kutora matano. But hapana chachinja, hapana chaita. Izvezvi tikada kuvabvunza kuti zvii zvavari kutaura, vanongogara kutaura mamega deals nemamiriyoni emari, but hapana chinofamba. 10 miriyoni chaiya vakatiudza kuti vaiwana mumba Machombo pavakamusunga gore riya, hatitozivi kuti yakaendeku, uyezve kuti mabhokisi emariyo yakazogumira rini. Saka hurumende inotaura zvimwe asi iyo ichiita zvimwe. Saka neta nekuteerera mashoko ehurumende asina chinobatika kana kuti pundutso paari, nekuti isisi tinoda zvinhu zvinoisa chikafu chingwa patebhuru.
Asi vanyoni ngatimbobatai imwe nyaya, vanhu vanga vachiratidzira vachiti munyika nyaya yehori yanetsa yanetsa yanetsa. Zvino hurumende yakabva yase mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa wakabva waseta up commission vachiti commission sa bata munhu wese ane uhori. Chionai Honorable Prisca Mfumira Wasungwa nezuro anga chitsvaga vaimbove deputy president va Pelekezela Mpoko navo vari kuinvestigatewa. Hamungati hurumende iri kutora matanho ekuzvigadzirisa?
Vanogomanyira kuda kunosungana naMpoko naMfumira, vagara vachaiziva kuti ihove diki vachisiya hove hombe seiko. Ava vekudya mari yemagetsi vadiko vabata ava. Ava vatinoziva vakaita kuti bhanga guru renyika risvike pakugara pasi vari iko vabata. Mau zviri kutaurwa navamunangagwa nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa ndezviri kuda kutibata kumeso, kutizora sadza muromo, kutinyepera kuti chinzi tadyawo sadza isi tisina kudya. Tinozviziva chese kuti makashayikwa ndege nhatu munhu. Vadi kutanga kubata vana vavo vari pamberi vecorruption, pamwe chete nokuona kuti ivo pachezvavo vari clean here maoko avo, because corruption haisi kutanga pasi. Corruption iri kutanga kumusoro kwavari ivo. Saka how can he set up a commission yaanoziva kuti vanhu vaaisa mucommission iyo vanotori nemaquestion mark? Tikatarisa mukuru wecommission yacho, tinotori nemubvunzo pamusoro pezvake kuti it's not commission yagadzirwa kuti itsvage corruption, asi kuti itu yagadzirwa kuti irwe hondo dzavo dzepolitics.
Right, mvunzo wangu sezvo pasara 5 minutes pachirongwa vanyoni and ndine muteereri akatimirira, saka mvunzo wangu wokupedzisira kwamuri sezvo ndambobvunza nyaya yenyu chiti vanhu vari kurohwa nemapurisa nemasoja mukoma, masoja vari kuti varungorova vanhu. Saka imi seve vanhu vanorwira kodzero dzevanhu munyika, plani yenyu ndeipi yekuti muendere mberi zvinhu zvitange kugadziriswa munyika, hurumende nayo ione kuti zvechokwadi vanhu havana kufara, ngatimbokurukura nevanhu titrai kugadzirisa titrai kuadressa zvichemo zvevanhu munyika?
Chakakoshera hurumende iyi kugadzira dzatinoti cosmetics dzekuti ionekere kunyika dziri kunze sehurumende yakachiyana nehurumende yaivepo. Saka optics dzavo dzinokwara kana kodzero dzevanhu dzichityorwa. Taona kuti iko zvino America pamwe chete neUnited Nations vaburitsa mashoko vachitoropodza nyaya yekurohwa kwevanhu. Zvinova izvo zviri kukuvadza urongwa hwehurumende hwekuti izvinatsurudze sehurumende yakanaka. Saka isusu hatisi kuzovapa mukana wokuda kunyepedzera kunge vachinja kana kuti vagadziridza unhu hwavo. Tichada kuramba tichifumura unhu hwavo nekuratidzira nekuti hatisi kuzodzora tsvimbo nokuti gudo rabata kumeso.
Aiwa vanyoni, takunzwa zvakanaka, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa mukoma.
Mufaro wangu chaizvo, tinokutendai vateereri.
Right, zuluka ndapa nangu mnumzana uCharles Nyoni, ngumunye olwela ilungelo loluntu vaCharles Nyoni, umwe anorwira kodzero dzevanhu munyika. Asi ndiri kunzwawo ndine muteereri, pasara 4 minutes pachirongwa, saka ngatipei muteereri mukana wekutaura. Ndoonawo kuti muri kuti chii paFacebook tobva tapeta chirongwa. Kola kola muteereri ari kupinda muchirongwa ndiani? Mlaleli ole, hello.
Hallo, ndinokutendai.
Ari parunare apo ndiani?
Chokutanga chendoda kupinda pachiri, ndoda kuti varuzidzi rweZimbabwe ongorore musangano wokupedzisira wakaitwa neSenate House. Musangano wokupedzisira wakaitwa neSenate House kana takautarisa, musangano wokusunga opposition dzese, kwete opposition imwe chete, opposition dzese yanobvira kodzero dzavanhu vese nevane zvichemo vese munyika yeZimbabwe vari kusungwa neresolutioni yakaitwa neSenate House pasangopfuura. Ndakanga ndakateerera zvitaurwa izvo navamonzora vachiti Senate House yaresolva kuti kutange kuconvena chana kusungwa, and zvazvinoreva ndezvekuti kana konvena wemusangano chana kusungwa zvinoreva kuti hakusina chadana musangano. Damamunenge modana musangano zvinoreva kuti munenge muchitongodzwa chete kuti vazhinji pakasungwa munhu pari kurohwa vanhu, pari kusungwa vanhu, pari kurohwa vanhu. Saka zvinotirwadza ndezvekuti toramba tiri paconstitutionalism here, asi iyo hurumende ndiyo iri kufeila kumira paconstitutionalism. Because constitution, kana takatarisa hurumende yezano, haina kutadza kutevedza constitution kutanga nhasi. Kana pamabvisiro yakaita mugabe wavo chaiye, because izanu kuzanu pamabvisiro anenge akaita anazvo kunani constitutionalism. Then tikabvapo tikatarisa pane zvavari kutiitira matrix, zvinoreva kuti constitution havasi kuitevedza. Saka isusu marwire tinofanira kutinge tichita topinda pana api, nokuti constitution inoiva ndiyo yakafanira kuti gaidha kuti tinzwana nepazvichemo, iye havasi kuiripetita. Kana takupinda nemairi vanobva vatiita kunge tiri makaupuri.
Saka zvino
ndinonyanya kutirwadza iko ndirikutaura ndiri kusouth africa zvangu, ndikatoenda zvangu mukoma jonga ndirikutaura ndiri kusouth africa.
Aiwa mukoma jonga ari parichirongwa pari zvino ndimaiki mukoma jonga vari muofisi, asi havasiri vari pachirogaro dasi.
Alright, thank you very much. Whoever is there, we appreciate and we entertain. Zvinonyanya kutirwadza hama yangu ndezvekuti tarisai mazuva mashoma akapfuura vakaita mafasitireti programs avo akadzinga vachena munyika. Vachena vanonzvanga vakabata maindastry akanga achiwanikwa mabasa navanhu, akanga achipapunduso kunyika. Yeti aloni nyaya dzekuti vanhu vanga vakarwa hondo navachena zvikange zvapera. That's why we have got reconciliation
programs.
Zvakanga zvapera. Ndapasara kuvakanyika.
Aiwa mukoma, nguva ndiyo adyanana. Mukoma nguva. Aiwa takunza zvakanaka, nguva ndiyo adyanana. Dai next time tokufondirai early kuitira kuti chii mupinde muve nenguva yakareba. Right, Zimbabwe muhle mthwakazo muhle isikhathi sesifikile emaphethweleni wohlelo tashika kumagumo echirongwa chemisha nasi ndinotenda mzvikuru Simon wesapinda mchirongwa both my guest Charles Nyoni njalo uthobekile bese wapinda vakanyatsokurukura vakabatsa nyaya. Thank you so much even to Alex Noyes who was with me earlier on. Nyabonga wonke umuntu ongeneleyo kuhlelo anokoneka nemfaro ndini wenyu Mike Hove. Zimbabwe muhle mthwakazo muhle bye bye.